vachikunyana vamukapiko vakaenda nezuro nokuti nezuro rangari zuva ravo reremandi nenyaya kukoti plus ndozuva ravo ravaifanira kuenda kupolisi kuno in terms of mareporting conditions avo ebay. Saka tapasvika kumakuseni ndipo vakabva vazonzi vane ine mhosva yavakupomega yeparticipating public violence inova ine mhosva yainga yaitasiyasiyana neyaanga imboripo. Vozive kutanga vainzi vakanga vaita mhosva yekuti vaida kuchinja hurumende kana kuti vaone subversion yekugwisana nehurumende. Saka nezuro vanga vakuchajiwa neparticipating public violence ndiyo yanga yamhosva yavo vose na Honorable Mukapiko Lloyd. But after about 8 hours ndipo kabva vazonzi vakurelease summons tavarekodhiwa mastatement kuti kana mapurisa apedza kuseya vachazovadana.
Saka toti vari kutarisa vakatarisana nemhosva mbiri dzavari kupomerwa izvozvi.
Hauko zvino tinongoti ndeino because iyi yakangorekodhiwa koshen haingazi isii mhosva iri because isiri mumaoko yemapurisa. Tinongoti in short they are preferring those charges but they have not formally prepared macharge sheet akakwana. Takavakangova koshena kungoti pane mainvestigations ari kuitiwa maringe nenyaya yepublic violence inoti kudii nayo vakabva vangoti hatizivi nezvayo. Takanzi havaraiti chazvo kutsvaga kana tapedza mainvestigation. Saka iri mudare ndeino naichiri kumapurisa.
Saka vachikwinya nevamwe vavo vari kupi izvozvizvi?
Vari kumba havana kuzovharigwa nezviro vakabva vazorelease kanzi vachazobaitwa kana mapurisa apedza.
Vanhu vamuri kumirira vangani munyaya dzakadai vadhube?
Kubva takatanga nyaya idzodzidzi dzepastoyaway tingati vanhu vatakamiririra they are over 70 but iko zvino vasara vane mametas ari kukoti pane 12 vanhu vari kuchajwa jointly koita vamwe 6 vari kuchajwa koita vari kuitwa iyoiyo kukweke kune vanhu vatatu plus 2 mamtiiy saka tingoti kweko ine 5 more gweru kune 12 plus 2 mamt vanobva vaita 14.
Vanhu vamuri kumirira vava Dhube ndevezvematongerwo enyika chete here kana kuti nevamwewo vanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika?
Vazhinji vacho havatomborinewo nezvematongerwo enyika havatombozima activists kana maparticipants in political activities kana maofficial holders vemapositions mumapato. Vose vanhu vaindonongwa mudzimba havatozivi kana nezvemapato. Vamwe vacho vanga vasingatozivitikwa kune zvemafeyawo.
Saka vese vamuri kumirira ava vachiri muusungwa here kana kuti vakapuwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwa vachibva kudzimba?
Ndingati tasara nevaviri vasati vawana bail. Honorable Chimina vakawana bail pane imwe nyaya yavo nezuro $300 kuhaikoti. Vasara neimwe bail iyeri yakasetwa for month. Then umwe wachona uyu futi tikupinda naye bail rake nemonthi. Ndo vanhu vasara vamwe vacho vakabuda mubail.